Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko, Ambassador Mark Gray Marongwe vadzivisa komiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika kuti urongwa uhwu huri mubhiri rekusandura mutemo weWar Veterans Act iro riri kunyorwa nebazi ravo. VaMarongwe vati maWar Veterans ari kutambura uye anotarisirwa pasi, ndosaka bazi ravo rave kutora matanho ekugadzirisa izvi kuti vakwanise kugarawo zvakanaka. Vati hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemushandigere yemaWar Veterans kubva pamadhora $310 kusvika pamari inotambirwa nemusoja nechinzvimbo chameja muchiuto inove pakati pe500 to $500 emadhora. Vatiwo vari kuronga kuti maWar Veterans avewo nemedical aid kuti akwanise kurapwa kana achinge aburitsa kadhi rinoratidza kuti aive murwi wehondo yerusununguko. Asi vati pari zvino vanhu ava vari kurapwa kusvika vapora kana vachinge vapinda muzvipatara zvehurumende.
There is no limit as to how much we spend towards the treatment of a war veteran. There is no cap. Akanopinda muhospital, we will continue to pay until abuda or the unfortunate happens.
VaMarongwe ava vakamboshanda semuva vakuru vakuru vezvirongwa zveZBC vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti maWar Veterans achengetedzwe zvakanaka kana achinge ashaya. Nekudaro vari kuronga neimwe kambani inoviga vanhu kuti pese panoshaya murwiri wehondo yerusununguko achengetedzwe zvine chiremerera. Vazivisawo kuti pane maWar Veterans ari pakati pe500 to $600 anoshaya gore rega rega. Vati pari zvino pane maWar Veterans zviuru 35 munyika. Vati vamwe vavo vakawanda munyika havana kunyoreswa, uye chirongwa chekuita izvi chiri kuenderera mberi nechinangwa chekuti vese vanokodzera vawane mari yemushandigere pamwe nekubatsirwa kupinza vana zvikoro. Vati bazi ravo richapinza basa madistrict war veteran officers 66 matunhu ese munyika kuti agadzirise nyaya dzavo mumatunhu ese munyika. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita samai Angelini Chipato vati kunyange hazvo chiri chinhu chakanaka kuchengetedza maWar Veterans, zvakakoshawo kuti hurumende ione zvaingaite pamusoro pana Chimbwirira naMujibha avo vavati vakaitawo basa guru.
Vanhu ivava munofungei navo noti collaborators ine nzira dzakasiyana. Kune raibikira, kune ivavo vandiri kutaura vakanga kubva 1976 onechitanga kuti vaione muno. Vanhu ivava vanambodzokerawo dzimba dzavo. Comrade akaenda kuassembly point, Mujibha akadzokera kumusha kwake. Ndo vanhu vamwe vari kutambura, vazhinji vavo vakufa vanozivana kumamisha kwavaivari.
Asi VaMarongwe vati mutemo uri kutosandurwa kuti vana Chimbwidona naMujibha varemekedzewo pamwe nekupiwa mari dzemushandigere sezviri kuitwa maWar Veterans.
Cherechedzo yavo yaakuda kuti ipiwe nehurumende. Tine tarisiro yekuti masvondo mashomanana ari kutevera muchapiwa mugungano renyu reparamendi mashoko atakaisawo isusu ekuti ngakucherechedzwe vana Muchibva nana Chimbiri. Hatina kuvakoshiwa, tinovayeuka.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamatsimba manyanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasina chakaipa pakuchengetedza varwi vehondo yerusununguko, vanoona sekuti danho riri kuda kutorwa richabviringa upfumi sezvakaitika muna 1997. Vati vanhu havafaniri kuve nemweya wekuda kungomora chete vasingatarisi kuti remangwana renyika richange rakamira sei. Kuma 1980s hurumende yakadzika mutemo we War Veterans Act neWar Victims Compensation Fund iyo inosungira kuti vese vakarwira hondo yerusununguko vapiwe mari yemushandigere pamwe nekubatsirwa panyaya dzeutano nedzidzo. Muna 1997 sangano rinomirira varwi ava reZimbabwe Liberation War Veterans Association rakamanikidza hurumende kuti vapiwe zviuru $50 pamunhu mumwe, izvo zvakadonhedza dhora remunyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Asi VaMarongwe vati rwendo runo havasi kuda kuti hurumende itore danho rinokanganisa upfumi nekuda kwemaWar Veterans, vachiti vachaumbawo trust ichange ichiita mabhizimisi anotsvaga mari yekubatsira maWar Veterans. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.